mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 13/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Muzakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai java, avo vakashaya nemusi wemuvhuro vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma muzvinafundo Paul Mapfumo kuti vatore chigaro chemukuru weUniversity of Zimbabwe. Chigaro ichi chakasiiwa namuzvinafundo Levinya Gura avo vari mumatare edzimhosva pari zvino vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kusanganisa nyaya yavari kupomerwa yekupa degree rePhD kuna amai Grace Mugabe. Muzvinafundo Mapfumo vanoshanda senhengo yemabhodhi akawanda kusanganisa National Manpower Advisory Council, Zimbabwe Staff College Control Board neZimbabwe National Army Schools Welfare Trust. Vanomboshandavo neUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaimbova mumwe wevakuru vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe, vaBlessing Vava, avo vave kuitawo zvidzidzo zvepamusoro soro uye vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Tinogamuchira kuparudzwa kwaitwa vamapfumo kuti vaive vanotungamira chikoro chikuru chedzidzo yepamusoro cheUniversity of Zimbabwe, asi tinoti basa ravakatarisana navo ndebasa rakakura. Vane zvakawana zvamutorwa kuvandudza kuti vachinje paUniversity apa tichiona nebasa yakasiyana vanyagura yeuori inoita kuti avo vanenge vanachinge vakadzidzira mamwe madhigirii vai vanopiwa madhokitedi. Uyezve tinoonazve kuti vanyagura munhu anga achipinda mune zvemapengerenga, saka tinoimba kuti kapendwa kwaita vamapfumo ngavaite basa ravo rekuti vatsvamiridze chikoro chedu chikuru chinekutakarisa kudzidza kwavakuita mazano pati chinjei University of Zimbabwe chikoro chinova chakasarira kana ndii chicharisa mastandard emaunivhesiti ari pasi rine rese. Uyezve chimwe chitsumbiri chatinenge tinacho nekusarudzwa kwaita vamapfumo kuti vai vanotungamira chikoro cheUniversity of Zimbabwe ndechekuti ngavaregere nyaya yaitwa nevamwe vavo vanga varipo yekudzinga andingati mastudent anenge achiratidzira mastudent anenge achikumbirawo kodzero dzavo pachikoro ichi kana muchirungu tinotaura kumaacademic freedom. Saka tinoimba kuti kuenda kwaita vamapfumo vachave munhu acharemekedzawo atinoti maacademic freedom kuti avo vanenge vachidzidza muchikoro ichi vai vanodzidza zvakanaka uye vasingadzinge chikoro. Uyezve chive chikoro chichaitawo kuti chibudirire isiri muZimbabwe chete asi muAfrica nepasi rese sezvepazuro yenyu iyunivhesiti yaitarisirwa zvakatokura kuteedza makore apfuura aya yanga iri univhesiti yanga ine mukurumbira, asi nekuda kweuori nekuda kwekutadza kufambisa basa zvakanaka pachikoro ichi uye nenyaya yenepotism yakaita kuti chikoro chedu chepamusoro chive chinotidzikirei.
hunyanzvi hupi hwamungati ivo vamapfumo vachaunza ku University of Zimbabwe?
Tatinowanzotarisira kuna vamapfumo emusakarisawo neyatinga kubackground yavo nemabasa vakangobata mumasurumu, tinoimba kuti vachave munhu acha nyika yatingati professionalism mukurana chikoreji, uyezve voziva kuti vari kurana vari kutungamira yunivhesiti yepamusoro, havasi kutungamira yeprimary school kana kuti havasi kutungamira yehigh school, asi vari kutungamira yunivhesiti yakakura ine atingati mabasa akawanda anoitwa eresearch, mabasawo akawandawanda anoitwawo muzvikoro zvepamusoro. Saka tinoimba kuti vamapfumo munhu achaunzewo hunyanzvi hwawo hwakawanawo kune mabasa amwe avaiitawo, uye zvine pari nguva yavo vakabata zvigaro ichi kuti vasandiridze chikoro chedu chemhando yepamusoro cheyunivhesiti yezimbabwe, kuti nyaya dzekutsvaka svakana dzeresearch ine nyaya dzedzinge dzakatopa mukurana kwavachaita yunivhesiti. Ingatara kuti maranking emayunivhesities anokura anoenda pamusoro nekuda kwemaresearch anenge achiitwa pachikoro ichi. Saka tinoenda kuti vamapfumo vachatorawo hunyanzvi hunoitwawo mukutungamira zvinoitwa zvimwe zvikoro. Saka pazvikoro zvinoswara Africa Matiri vana zit vakazirani vana invested Cape Town vana invested Johannesburg, zvikoro zviri ranwa zviri professional zviri kuiswa zvematongerwo enyika pamberi. Vamapfumo ngavasaita zvematongerwo enyika nekuti zvinhu zvinokanganisa yamingati theacademic space yatinayo munyika medu yayunivhesiti yezimbabwe.
Vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava vange vari parunhare muHarare naBlessing Marvelous Musanga Nyahuye. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari kuSweden, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nokutongwa kwematunhu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights Capacity Development Program. VaMaduku vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chakavakoshera zvikuru nekuti chinovapa ruzivo pamusoro pekutongwa kwematunhu kana kuti devolution.
Kuno kwatiri kuSweden takauya tine vamwe vamiririri vemasangano akazvimirira ega maCivic Society nevanotungamirira malocal authorities ana chief executive officer nevakamirira district administration kana kuti provincial administration. Chirongwa chedu ndechekuti tiwane rudzidzo rwemhando yepamusoro-soro yatingati professional training, yekuti tidzidziswe imwe mhando yeutungamiriri inonzi human rights approach to governance. Tingangoti ichi muchirungu tinoti is a tool inenge ichishandiswa yekuti kana tichitungamirira kana kunge tichida kuti local authorities afambire mberi, panenge pachida kunge paine yatingati approach inoshandiswa. Approach iyi ndeyekuti vanhu vange vachiita hurukuro vachitaurirana pamwe chete, nekuti tool iyoyi ine zvinhu zvirongo muna zvainazvo zvinotisanganisa. Yekutanga inonzi non-discrimination and equality, yekuti kana muchigadzira gwaro rekuti munonge muchifamba sei mukutungamirirwa kwematunhu, munofanira kunge muri zvinhu zvamuri kuita mungozviita zvichibata munhu wese. Chechipiri patool iyi ndechinonzi participation and inclusion, yekuti kana muri kuita urongwa munofanira kunge muchiziva kuti mastakeholders amuinawo ndeapi, uye anofanira kunge paine mukana wakaenzana wekuti vangewo vane zvavari kuita, uye vachinyatsa kwatingati kuti vaconsulted kuti vapewo pfungwa dzavo nemaonero avo nehwaro hwavo. Chechitatu ndechinonzi accountability and transparency. Chekupedzisira chiripo pazvinhu 4 izvi ndechekuti panenge paine nyaya yeto dignity and empowerment, yekuti nyaya yemahuman rights, kuti tizive kuti mahuman rights ndeyemunhu wese. Zvidzidzo izvi zviri kufamba zvakanaka, tinenge tichiita 2 weeks, tingati takatanga kuZimbabwe muna May richazopera muna December.
Ndiani ari kutungamira chirongwa ichi?
Chirongwa chiri kutungamirwa neRaoul Wallenberg Institution ne Center for Applied Legal Research. Saka tingati vari kubatsiridza veSweden, urongwa huri pakati peSweden neZimbabwe ndo kwakatangwa pfungwa yekuti mahuman rights approach anoshanda. Saka tauya kuno kuti nyatsonzwisisa nekupuwa
ungwaru wakadzama unu vapa akashakata angira vachitipao ma councils majinjari kuno katika local authorities atari chifambila tichuona pani nonzi maoma irikuno poeta shuigwe inonzi lundi municipalities ndova akuto shandesa approach inonzi human rights based approach
imi zvinozo kubatsira ipapi zvamuri kudzidza ikoko
Zimbabwe kwa nyaya iliko ye devolution nyaya iliko ye decentralization yekuti ma local authorities anenge akwasa kuzvimiririra saka human rights based approach irikuda kubatsira kuti kana ma local authorities edu kuZimbabwe akutevedzera bumbiro redu remutemo rataka adopta 2013 vange vakwanisa kunge vaine hunyanzvi hunoenderanawo nezvekuitika pasi rose ndiyo vatiri kudzidza kunoku kuSwidhen
saka imi munodzokera rini kumusha
Tinodzokera musi wa 21 June ndopatinenge tapedza chikamu chemavhiki maviri atanga tiri kudzidza. Chirongwa chedu ndeche 6 months hafu yegore takatanga muna May tichipedza muna December inenge iri course yatinoti kana tichinge tatopedza tinenge takuita graduation kuti tinenge takwanisa kuachiva zvinodiwa kuti utungamiriri hwelocal authority. Neva no shanda ne local authority yatingati masangano akasvimirira kuti tinenge takwanisa kushandira pamwe chete nekuti nyaya iripo ndeyekuti kubatanidza vatingati ma rights holders vagari ma citizens vanopiwa ma services ndatoti ma duty bearers vanotungamirira like chief executive officer DA vanenge vachitungamirira ma councils
Abo vange vari mukuru we Center for Platform for Youth Development vaClaris Maduku vari parunare ku Sweden na Jonga Kandemiri we Studio 7 Chongotarisa zviruma vipanau anasi Mu Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe Republic Police iyo inonzi iri mukuchinja iri pakati pokuchinja zita rayo kuti izivikanwe seZimbabwe Police Service. Mu Chronicle mune nyaya pamusoro pechizvarwa cheBotswana chakatongerwa kugara mujere kwemakore gumi nemaviri kuSouth Africa mushure mwekuuraya musikana wake Simangele Sivanda chizvarwa cheZimbabwe. Mu Daily News ZANU-PF inoti kubva iko zvino sarudzo dzemubato iri dzichaitwa muchivande kana kuti secret ballot. New Zimbabwe inoti vaNelson Chamisa vakaudza vanhu parufu rwaamai imba yetsvangirai Java kuti vakagadzirira kuita hurukuro navamunangagwa kuti nyika ifambire mberi. Mu Newsday mune nyaya inoti mapurisa ari kuferefeta kuti umwe murume muchine ripi Haringo akawane pi mari inoita 569,000 rand ne United States $4,500 yakabirwa mumba make ku Bite Bridge. Muchikamu chino tinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko Studio 7 tinotenda nechirongwa chamunotipa. Chikumbira kutaura kuti panyaya dzinonzi nana munangagwa idzo hanzi toda kugaparira mari muZimbabwe. Ko vari kuti vachazoiparira rini kana avaparureka mari yacho ndozvatiri kutoda zvacho. Vajai barrarini avagadzire kama rodzi acho rodzi hapana kana imwe yakambonaka pananga na imwe ine tara zvayo dust chete mutown macho Harare yacho inongori dust chete hapana kana one deep pamwe zvapo panombonekwa pane zvinziya pakaiswa paving kana kuti pakaitwa so i dust chete avana vana magetsi chavo chavo vanotambura saka vari kuti vari kuparura mari ipi yacho vachitadza zvinhu zvakadai izvozvo. Chavava vimbi vanovimbisa zvinotanga zvisina kupera ne manje tiri kuuya zvedu hatiri kuuya musawari tiri kuzogadzira kwete kugadzirisa isu hatitungamiri hatitengi nyoka tongi nyika nedemo isusu hatitongi nyika nedemo because yakatitongwa nedemo zvikapera kudhara.
Mamuka sei pa Studio 7 vaona mukomata nomuka wandi ndini Peter ndiri kumasvingo aya zvandinongoda kutaura ndichikungoti ndingapo hangu sort of an advice kuna minzovo ninzwa mutiri nxova kuti nyaya kundi kutoa kutoa kuti mara tu yes dollar kutoa share simba sijaga sijaga tello kwa currency duma tu toa age dawa wa amun wa visa currency mara tu yes dollar e voisa stable currency that is either rand or pula voisa rand kana pula kana mara kwa America sijaga kutoa hinaani sijazi. Nukuti kana wakarambo wachi mentena kutimikana kwa nukusensa mara tu yes dola kuku ni inflation ya kada iso o sinu tuta sinu tuta waste sinu kwa nukutara sukuru nukuta kuunza loko wakari nzicha hiyo wadu mkati loko wakari nzicha hiyo shika shaka mirasi dopa nasu vokto wa shoru wako nzizo ni wani kwa singa zizo wani nyatso ita ndi kushuwa kana suwa kudara kutimu wa professor haita za kufiksa ekonomi kutata za kukazira I kustabilize currency yetu zvinoita kuti economy stabilize. Zvakare zvekuti currency yetu kuti economy stabilize zvinoita kuti vanyumbe sekuti munhu asinga zivi basa rake asi iye chirungu anotonzi professor anotoita kuti munhu anokafunda anogona kuita kuti nyika ite zvakanaka. Yatene.
Magadini magadini pa studio 7. Muchitaura ari kutaura ndi Fish pa Mamelodi pa Pretoria. Ndopa ndino gara zvangu. Ndinoda kuchema hangu kumhuri kwavatsvangirai. Yadai kurasikirwa. Ndinochema pamwe navo. Ndichiuya panyaya yeBotswana. Aiwa. Tinoti zvakundikana. Zviri kuratidza kuti vakundikana. Hurumende yakundikana. Nekuti Mwari akatisikira mukadzi. Akatisikira murume vanhu ivavo vana kufanana zvichireva kuti zvakakodzera kuti vanhu ivavo vasangane vabare chinhu chinonzi mwana asi kana vakati ivo vaiva nechirongwa chekuti murume nemurume vatorane kuita vakadzi oro mukadzi nemurume aiwa ndozvakataurwa zviya nebhaibheri kuti murume nemurume havangatorani
zvakafanana ngwe 1980 mazire nehistory violence yaivako vakataura mushakabvu vadhavengwa kuchitiwo vatakaenda kupa kanzi ceasefire masoldiers ese ngachidzoka kumava nemasoldiers avo ngachidzoka kumaassembly point zano yakadzosa vamwe imwe vakasara musango uchindopinda mavillage uchivhundisira vanhu mukangorega kuvhotera zano mukangorega kuvhotera zano kwangorega 1980 ndipo zvakatangira imbwa yajaira kuba imbwa yajaira kuba haingozofi yakaregera kuba inotangirirana nhasi tarisai tarisai nhasi ende I wonder vanhu kuti maka paunini paya pa November paya eyi vanhu takabvaiza November paya hama dzangu ndopatakabvaiza paya pataka demonstrate tichimasha tichita nyika yanaka apaya ndopatakabvaiza kaita kangozviregera zvizvi go just takapembera nyanga ikabata mai chitarisa izvi how many people shot dead on August wakafa vantu January wakafa vantu who killed them they are killed by the new disposition kudhara aripo waibvaiza ake but mapurisa ake asaimbofura vaishandisa mapurisa dhara waishandisa mapurisa asi aishandisa mauto manje zvi takamhanyira kuisa mauto ndozvatakamhanyira musuu yavo taimhanya mwaari chito nyika yanaka nyika yanaka taimhanyira masoja paya kuti apinde mustreet chiona ipamo nhasi chaishaya kungoti nhasi mura kuti muratidzire just any demonstration yemunongoda inozi violence by inciting violence ngoti nhasi nhasi chaishaya tirakuti timboratidzirawo shuga yakwira inozi is violence that means there is no more demonstrations hey saka kumana ndozvatakamhanyira here vakomana dzikubvunza vakomana is this what we were running for madhara takabvaisa we regret guys takafara nyanga yakabata mai
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe murume wemudunhu reNorth Carolina achagara mujere upenyu hwake hwese mushure mokubvuma kuti ane mhosva yekuuraya vachati vaviri nomunin'ina wemukadzi akanga achichata vaive vechitendero chechimoslem. Craig Hicks nezuro akatongerwa upenyu hwakatevedzana katatu mujere uye mwedzi makumi mapfumbamwe yokushandisa futi mumba. Cameroon yaendesa mamwe mauto ayo kumuganhu uri kumaodzanyemba pakati payo neNigeria neChad mushure mokurwiswa kwakaitwa muguta reDarak nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Hurumende inoti mauto ayo gumi nevatatu vakaurawa asi havasati vaziva kuti vanhu vasiri vechiuto vakafa vangani. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gore rinouya 2020, America ichaverenga vanhu vari munyika yayo kana kuti ichaita census. Hurumende yava Donald Trump inoda kuti iise mubvunzo wekuti munhu ari kuverengwa ataure kuti chizvarwa cheAmerica here kana kwete. Izvi zvinonzi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vanyepe kana kuramba kuverengwa sezvo pachichirwa kuti vangazosungwa vakadzingwa munyika. Dr. Roderick Machekano vanoshanda nekugara muWashington DC vanoti mubvunzo uyu uri kunetsa muAmerica sezvo bato rinopikisa reDemocratic Party risingade kuti vanhu vabvunzwe mubvunzo uyu, vachiti bato reRepublican Party rinoda kuzodimbura-dimbura miganhu yematunhu izvo zvichakonzera kudzvanyirirwa kwevanhu vatema mukuvhota. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Muno muAmerica vachaita census yavo muna 2020, saka our map preparations ekuti vaite census. Saka pa census vata kuwedzera mubvunzo wanga usingambobvunzwi makore apfuura. Mubvunzo uyu unenge uchida kunzwisisa kuti munhu ari muno muAmerica chizvagwa chekupi, icitizen yekupi. Saka ndiwo mubvunzo mukuru uruda kuiswa pacensus iwoyo wadai kunetsa. Nokuti zvinonzi izvo the last time wakanga uripo kuma 1950s. Saka iye zvino vanhu vari kubvunza ivo kuti chamuri kuudira mubvunzo uyu chii, nekuti makakatanwa avapo pakuti ve Democrats vanoti mubvunzo uyu une chinangwa chauri kuisirwa chisiri icho chiri kutaurwa nehurumende kuti ndozvavari kuisira mubvunzo.
Kana tikatarisa ipapo maDemocrats vanofungei nomubvunzo uyo chii chavari kufungira uyezve hurumende pachayowo chii chairi kuda kuita nomubvunzo wacho?
Kana takatarisa maDemocrats anenge achiti iwo mubvunzo uyu uruda kuiswa uchakonzera kuti vanhu vakawanda vasiri zvizvagwa zvemuno kana kuti vanhu vanonzi maminorities vangangova vanhu vatema asi vari vemuno vachava vacharega kupindura kuanswer census, zvinova zvichaita kuti izvo pachaiva ne yavanoti undercount kuverenga kuchava vanhu vachaverengwa vacharapisira vava vashoma nokuti ruzhinji rucharegera kuanza mubvunzo uyu nokutyira kuti maererano nezvanga zvichimboitwa nehurumende zvokuda kuburitsa vanhu muno munyika nokuti nekuita target certain minority groups. Nokuti kana uchianswer census unonge uchitoanza nepaunogara address yako, saka zvichaita kuti ruzhinji ruregere kupindura mucensus.
MaDemocrats havana basa nazvo here kuti pane vamwe vanhu vari kugara muno vasina mvumo yokugara muno?
Chiripo ndechekuda izvi, vanhu vanogara vari muno vasiri vemuno asi vachigara muno zviri kunze kwemutemo vashoma vanokwanisa kuvhota, saka ivo vari kuti izvi hazvinei nenhanikere nezvemaillegal immigrants aiwo, asi kuti zvinogona kuzoaffecta. Ukatarisa sekuno nemamwe mastates zvakaita sekunana Louisiana, kune vanhu vanenge black minorities kune rapidziro yokuti kunoita iya inonzi voter suppression. Saka izvi zvinoita kuti nokuti vanhu vamwe vanhu vari muno havana kana chitupa chaicho, saka pakuzoda kuti munhu anovhota paya anodzikudza chitupa iye anenge asina.
Ava vanga vari Dr. Machekano vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Amai vimbai tsangira java vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotenda. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.